Vamwe vevabereki vane vana vari kunyora bvunzo gore rino vanoti vaitwa parumananzombe nevakuru vezvikoro vavazivisa kuti mari dzekuti vana vavo vakwanise kunyora bvunzo dzeO-level munambudzi wegore rino dzinofanira kunge dzabhadharwa panotopera zuva ramangwana. Kunyange hazvo boka rinoona nezvebvunzo munyika reZimbabwe Schools Examinations Council kana kuti ZIMSEC rakazivisa kuti vabereki vanofanira kunge vabhadhara mari idzi panosvika musi wa21 mwedzi uno. Mumwe mugari wemuHarare, amai Abigail Gutuza, avo vane mwana anodzidza pane chimwe chikoro achigara pachikoro ipapo kana kuti boarding chiri kuMhondorongezi mudunhu reMashonaland West, vaudza Studio 7 kuti havana kufara nedanho ratorwa nechikoro chinodzidza mwana wavo. Amai Gutuza vati danho iri rauya panguva iyo homwe yavo yakaboka uye vasina kana kwekupotera. Pakatariswa kusamira zvakanaka kwakaita zvino munyika munyaya dzezveupfumi.
Inini semubereki ndakagumbuka, handitombofara zvaiitwa nezvikoro zvokuti isusu zvati dhedhi pakataurwa deadline yekubhadhara exam fee in 21 April, and then all of a sudden ndakunzwa kuti hanzi bai mangwana kana mazita asina kuenda, saka inenge zvizuura kuti mwana wacho haachatonyori. Saka kana vachizoti vachinja madesi acho abva pa21 April, vadii kuchizviisa mumapepa, vadii kuita public announcement, tese tobva taziva, because izvozvi zvoongojumwa kunzi enda unobhadhara bai mangwana. Mari yacho inobva kupi zvamunonyatsoziva kuti kumabhenki mari iri kunetsa? Mari yacho inenge ichitonetsa, plus isusu tatakabhajetira kuti 21 April. Saka manje mari yacho inobva kupi? Anokukweretesa ndiani? Isachizo 21 April, at least unenge une rume yekuti womhanyamanyawo onobhadhara.
Mumwe mubereki ane mapatya anodzidza pane chimwe chikoro chiri munharaunda yemarondera mudunhu reMashonaland East vaJames Chidhakwa vatsinhira zvataurwa namai Gutuza. VaChidhakwa vati vana vavo vaviri vanogona kutadza kunyora bvunzo dzavo dzeO-level sezvo zvinhu zvakaita manyama amire nerongo mumabhanga ose munyika.
Tiri kuzwa kukatyamadzwa zvisina zvakanyanya nenhau yekuti tii hurumende yanenge yataura kuti ichaita deadline yekubhadhara maexam fees yevana musi wa21 April, but hakushamisa yata kuzwa kuti deadline yave kumangwana ende ndomusi wekuvhara zvikoro. Hatichaziva kuti tiwane kumari yacho kumabhengi, vada kuenda kumabhengi makiyu acho ariko akanyanyisa asikwa zvake zvora mari kana mabhengi kwacho kuina masorona mari dzacho hazvacho zvinotangira papi nenyaya idzodzidzi. Hurumende yangofuta vanhu inoti ikatora chinhasi mangwana chara chino nechino, hachiyaziva kuti chokwadi ndechipi chaicho chacho chaomerwa zvisingaiti.
Zvichakadai vaJeffrey Chechete, avo vaimbova mumwe wevatungamiriri vesangano rinomirira vadzidzi munyika reZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU, vakurudzira bazi rinoona nezvedzidzo yepasi kuti ripindire munyaya iyi vachiti chinhu chinorwadza kuti mubereki anopedza makore 10 nerimwe chete achiendesa mwana kuchikoro, asi vakuru vechikoro vozongomuka vachiti nguva yapera kuti mwana abhadhare mari yekunyora bvunzo.
Tinoona kuti minista wezvedzidzo anofanira kutaura nevabereki nezvikoro kuti vasebedze mazuva acho kumberi. Vana vabereki havana mari mumabhengi, mari haisiwanika, so zvinopa kuti vana vakawanda vatadze kunyora mubvunzo dzavo nevasitadza kurejesta. Je, tinofanira kudzokera parangariri musi wa21 oro kana kuti usvika unana mei kumagore toziva kuti vana vanopedza kurejesta muna mei.
Tsvagiridzo yaitwa neStudio 7 yaburitsa pachena kuti zvikoro zvizhinji zvatora danho iri zvikoro zvine vana vanodzidza vachigara muzvikoro izvozvo. Vamwe vakuru vezvikoro vataura neStudio 7 vasina kuda kubuda pamhepo vachiti havabvumirwe nemitemo yavo yebasa kutaura nevatori venhau, vati vatora danho iri nepamusana pekuti vachange vasiri muzvikoro izvi panguva iyo vana vachange vari pazororo. Zvichakadai, munyori mubazi rezvedzidzo amai Sylvia Utete Masango vati tivatumire mibvunzo yakanyorwa asi pataenda pamhepo vanga vasati vapindura mibvunzo iyi. Nekune rumwe rutivi, gurukota mubazi iri vaLazarus Dokora vanga vasiri kudayira nharembozha yavo kudzama rataenda pamhepo. Mashoko akaburitswa neZIMSEC anoti boka rebvunzo iri rakawedzera mazuva ekuti vabereki vakwanise kubhadhara mari dzekuti vana vavo vakwanise kunyora bvunzo dzeO-level dzichanyorwa munambudzi wegore rino kubva musi wa24 kurume kusvikira musi wa21 mwedzi uno, richiti rakaona zvakakodzera kuti ripfuudzire mberi mazuva ekubhadhara sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika munyaya dzekuwanikwa kwemari kumabhanga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.